mumwe mugari wekuotapara vakole muchimuchenga vati pamapa wakati vane makore pasingabudi mvura vachimuchenga vati kunyange hazvo nguva yareba vachivimbiswa kuti dambudziko remvura iri richagadziriswa vanoti kusvika pari zvino hapana chatichaitwa
pandiri kugara pari zvinozvi hapatorina mvura zvakose haitombobudi kana kamwe chete zvaane taimu yaenza handizivi takambotaura nyaya yacho but tiuna nhasi zvangonziri kuadresa yakadreswa hapana chatichaitika ndizoti zvaitwa sei
mumwe mugari wekunyotafara amai matirasa matemauswa vatiwo zvinovashungurudza kuti vana vavo vatoziva kuti kune mvura inobuda mupombi dzemvura amai matemauswa vati nekuda kwokushaya mvura uku mhuri yavo inogarotambura nezvirwere zvemudumbu
pamba pandogara mwana wangu ndofunga waane ma13 years avatombozivi kuti mvura inobuda mutepi avatombozvizivi tinotopona nemugodhi ekuzvi mabhorani kozvezvi mugodhi yake yakoma hatitorina mvura tinototambura zvokuti tinototsvaga mvura zvakanyanyisa zvinotipa korera taifodhi nokuti nida kukushaya mvura bhoseri kana uchiuza pasina mvura yekuita kurimita pachitandichi atoneta kutaura kubva kanzuri iyoyi kubva paka1980 taneta kutaura asi hapana chekushanda taneta kutaura takamboni mafreji achabviswa achisina nhasi hapana chekufamba
mumwe zvemugari wekumabhuku amai sendwa kahondo vatiwo vakutorarama nemvura yemuzvibhorani asi vachema-chema nekushomeka kwazvo amai kahondo vati nekuda kwokureba kunenge kwakaita mitsetse vanomanikidzwa kuzochera mvura pakati wousiku asi vakati dzimwe dzenguva vanosangana nedambudziko rembavha
mvura tinochera chibhorani nemachallenji dzoti ezvi tinosvika pakundogarirwa nembavha mvura kuichero unochera kumapasti 1 pausiku kuma2 ukachera kuma9 ungaenda kuchibhorani ma11 kana kuti makuseni ma6 unotuma mwana unobata line akunozochera ma12 zvibhorani zvacho zviri kumabhuku zvishoma chikafa vanonoka kuya kuzochigadzira panogona tora mwedzi kana mwedzi nehafu isachagadzirwa
vanomirira mabhuku tafara mudare reparamende vajames maridadi vati nzvimbo yavo yawandisa vanhu kudarika zvaitarisirwa izvo zviri kuita kuti dzimwe nzvimbo dzishaye mvura
nyaya yemvura inogara yatinogara zvakataurwa kumabhuku dambudziko riripo panyaya yemvura ndeyekuti kugadzirwa kwakaitwa guta retafara nemabhuku ragadzirwa kuti rinofanira kunge richitakura vanhu vane uwandu hwakamira hwakadai so asi pakazotanga kuita makooperative akatanga kuvaka dzimba vachipuwa mingiri nehurumende pachitikaona zvemakooperative zvainzi RG Mugabe Sali Mugabe Dr Amai zvimakooperative zvichingovaka zvanga zvii zvisina kuapurwa nesi zvisina kupuwa mvumo nekanzuro kuti zviite izvezvi saka vaingoti vakavaka dzimba vanongokonekita mvura pamapaipi emvura aripo iyaya saka guta retafara remabhuku rakapedzisa raakutakura vanhu vakawandisa kupfuura zvarakagadzirwa kuti ritakure ndosaka mvura isafambi mutafara remabhuku
mutauriri wekanzuro yeharare vamichael chidene vati vave kukwanisa kupa dzimwe nzvimbo dzekumabhuku netafara mvura katatu pasvondo vachidene vati pari zvino mabhuku netafara hadzisi kuwana mvura nekuda kwokuti kanzuro iri kuchenesa nzvimbo inochengeterwa mvura inoenda kunzvimbo idzi yeprince edward reserve ndakamirira studio 7 muharare ndini patricia mudadigwa.